manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 27 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda voenda kumabasa kunyangwe vanga vati vari kuzotanga kurangwa mabasa nhasi vachinyunyuta nemari dzemihoro. Biri rekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga riri kushorwa neUnited Nations nemasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze roendeswa kudare reparamende. Studio 7 yotarisa nezvedambudziko revanhu vakarumwa nemapere kumasvingo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Biri rekuvandudza mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill rave kuongororwa nekomiti yeparamende yezvemutemo yeparliamentary legal committee kuti haripokane nebumbiro remutemo here mushure mekunge gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vavandudza biri iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura muNational Assembly, vamavhima vakati vakavandudza bhiri iri kuti rinyatsojekese kuti masangano anoshanda akazvimirira achanyoreswa sei, achishanda sei uye kuti achachidzana sei nehurumende. Vamavhima vakatiwo vanofara nemamiriro aita bhiri iri vachiti ravewo kuburitsa pachena kuti mabasa evanopfurikidza mwero pamwe nevanofambisa mari zvisina mwero achadzivirirwa sei. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chikuru chashanduka. Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reVeritas, Valizwe Jamela, ndemumwe ane muonero uyu.
Maamendments aminister pane paanopa zvavo tsanangudzo pakanga pasinganyatsonzwisisika, asi zvekare rinongosara risina pane zvimwe zvatizvisingagutsikane kuti zvitsanangurwe pazvinongosara zvisinganzwisisiki. So mienzaniso hazvina kujeka kuti kana zvichinzi material change izvo zvakanyorwa muchikamu chechitanhatu zviri kumboreva chii chaizvo chaizvo.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti hapana chakanyanyochinjwa navamavhima uye vati vakatosimbisa zvagara zviripo.
Saka minister zvinhu zvizhinji zvavaisa vatongotibata tisina kutombotarisira zvinhu zvavangounza vasina kumbounza kuvanhu. Asi zvinhu zvataitarisira kuti zvigadzirwe zvokuti masimba ari kupiwa minister kana registra asavandise zvekuti mune mamwe maclauses ari mubhiwo asina kunyatsa kutariswa nekutsainwa zvakanaka semuenzaniso kuti chinonzi national interest chii, semuenzaniso chinonzi political lobbying chii.
Vanotiwo kana bhiriri rikapasa sezvariri vachaenda kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vomukumbira kuti vasarisaina, asi vakati havaoni vachibudirira panyaya iyi. Nekuda kwaizvozvo vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa mutemo uyu.
Taifanira kunga tine mukana zvekuita advocacy yedu tichikumbira president kuti vasaine bill iri sezvakamboitwa navamugabe. Asi tiri kuona kuti president Mnangagwa vatoriwo ndo vari pamberi kutoti bill iri ngarikurumidze kuuya kuhofisi kwangu ndiri saini. Saka mukana iwoyo waita mushoma. Zvichingoonesa bedzi kuti hurumende yaMnangagwa yakutoipira vagari venyika nesuwe Massive Society nema Trade Union nema Church kupfuura zvanga zvakaitwa naamugadzi.
Vachinyora mubepa nauri Sunday Mail masvondo adarika vamunangagwa vakati vari kuda kuti bhiri iri ripasiswe vachipomera masangano akazvimirira mhosva yekushanda nehurumende dzekunze kuda kupidigura hurumende yavo. Vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change mudare paramende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritsigiri bhiri iri.
Hazvisi zvinhu zvakanaka, takatarisa nenyika nemakore atakurarama izvizvi. Tinotarisira kuti utongi hwejikerere hunge huchikwanisa kupa mukana kumaorganizations dzakadaro kuti zvinhu zvinge zvichibatsirika munyika medu zvichifamba tichishanda mune zvakanaka.
Asi vanokokera nhengo dzezanu PF muNational Assembly vapupurai togare pi vachiti vanoritambira.
Dambudziko nderokuti kana uchiziva kuti uri kuuya uchingoita zvinhu zvako zvaunenge wavinga chaizvo zvisingarambidzwi kuti uite kana uchitabasa iroro, zvinoreva kuti haufani kutombotarisa mutemo iwoyo nokuti haunei nawo uye haukubati.
Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaramba kusaina bhiri rakaita seiri muna 2004 mushure mekunge masangano anoshanda akazvimirira achema-chema kuti raityora kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vashandi vehurumende vakawanda nhasi vanga vari kumabasa munyika yose, kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranga raita kurudziro yekuti varamwe mabasa nhasi nemangwana vachitsutsumwa nemari shoma yavanoti vari kutambiriswa. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare yaratidza kuti mahofisi ehurumende mapazi akasiyana-siyana, zvikoro pamwe nezvipatara zvanga zvizere vashandi zvisinei nekurudziro yakaitwa nesangano reZikopstu yekuti vasaende kumabasa kwemazuva maviri kutanga nhasi. Mune mamwe maguta akaita seBulawayo, Chinoi, Gweru, Mutare neMasvingo zvinonziwo zvange zviri zvimwe chetezvo, kunyange hazvo vamwe vashandi vashomanana vasina kuenda kumabasa. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vange vari muzvikoro.
Tinonzwa manyukunyuku kune kuuya kwaita varayiridzi muzvikoro zuva ranhasi, vachiratidza kusaterera vanovatungamira, vamwe vanovati vasauye kubasa. Zviri kuratidza izvo kuti varayiridzi vedu vane chido chekuti ivo vape dzidzo yemhando yepamusoro-soro muzvikoro zvedu zvose.
Asi murongi womisangano musangano reZikopstu vachausi chinosengwa vatiwo vafamba muzvikoro zvakawanda vakaona kuti varayiridzi vane chitsama havana kuenda kumabasa.
Zvikoro zvatafamba so far zviri kuratidza kuti a number of teachers havana kuuya kubasa musi wanhasi vaterera.
Asi vatenda kuti vashandi vazhinji vaenda kumabasa, vachipomera vazhinji vevaenda kubasa ava mhosva yekuita zveuori munzvimbo dzavanoshandira kuitira kuti vawane chehuviri sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira pakuraramisa mhuri dzavo.
Mweya wadyarwa nehurumende muvashandi vayo wekuti vanotambira mari dzisingakwani uchanetsa nyangwe zvikazonzi hurumende yazokwanisa kubhadhara vashandi. Magovernment services achanetsa kuti vanhu vangomaona for free nokuti vashandi vehurumende regardless kuti vachazowana mari. Nyaya yemweya wouori wekuti munhu andongoenda kubasa kuti ndopandiri kutongofumbudzi inongofuriro painenge yakasungirirwa uchanetsa kupedza. Hurumende dai yanga yakasika kugadzira zvimo zvevashandi vayo kuti pamwe zvingada kuderedza uori uri imomo muhurumende.
Mutungamiri werimwe remasangano evarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vati vashandi vehurumende vanofanira kutambiriswa nemari yekuAmerica uye hurumende haifaniri kungobvisira vashandi mari pasina tsanangudzo dzakakwana.
Mari ngadzidzorere padzadziri tobva 2018 asati asvika. Varayiridzi vaitambira mari inoita iyo US$540. Chimwe zvekare ndechekuti kune madeductions asingazikamwi kuti akauya sei atinongoona ava pamapayslip zvikuru sei avarayiridzi. Saka vashandi vehurumende vanoda kuti madeductions aya amiswe uye vakatorerwa mari vadzorerwe. Kana pane vanenge vachinzi vakakanganisa, chiripo ndechekuti vanoda makuhearing. Poita determination, then after determination poita penalty.
Studio 7 yabatewo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati vafara zvikuru kuti vashandi vaenda kumabasa.
Nyaya ye massive servants inyaya yatinofanira kuti tirambe tiri pa negotiation table navo. Ndizvo zvandakavaudza kuzvanga ndakasangana navo vari ma unions ese akabatata. Tichasangana navo zvakare muchinguva chidiki diki chinotevera. Saka dai vabva zvavo panyaya iyoyo yekuita mastairway yekuita mastrike, taenda pakunge tichitaurirana nekuti ndozvatagara tichiita.
Nekune rumwe rutivi, vashandi vehurumende vanoti hapana chiri kubuda kunaurirano dzavari kuita ku National Joint Negotiating Council, uye vanoti kana vapedza urongwa hwavo hwekuramwa mabasa kwemazuva maviri huchapera mangwana, vachazokanda mapadza pasi zvachose muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mumwe mukuru wemapurisa, Assistant Commissioner T. Mushoriwa, vanonzi vari kuboka reCID, vanyora tsamba iri mumaoko eStudio 7 kugweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa, vachiti vatanga kuferefeta nhengo yezano PF vaAbton Mushayanyika. Vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa, mhuri yavo pamwe nevatsigiri vebato ravo vapondwe. Vanonzi vakataura mashoko aya kuvatsigiri vezano PF paRampopo Hills kumberengwa, uye vari pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande. Amai Mutetwa vakatumira tsamba nezuro kumapurisa, kuNational Peace and Reconciliation Commission, kuZEC uye kuZimbabwe Human Rights Commission. Taedza kubata vatauriri veZEC neveNPRC, asi vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kana kupindura mivhunzo yatavatumira. Asi mapurisa mutsamba yavo avimbisa amai Mutetwa kuti achavaudza matano avanenge vatora. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutewedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Tsamba iyi tinoigamuchira, ndozvatinotarisira kumagweta edu maguru achifambira nyaya dzedu dovatibetsere nenyaya yekuti the threats on the life of the president hachisi chinhu chatinotora likely sebato uye semacitizen eZimbabwe, nekuti hakuna munhu ane monopoli yeviolence munyika muno, uye hapana munhu anoti tiswaridzire nyika. Nyika ino ndeyetu tese. VeZANU vanofanira kuziva izvozvo kuti CCC imovement yeruzhinji imovement yevanhu, and they cannot wish us away. Saka zvavanenge vachitaura vari kumarali ndosaka tichitotora chinhano chekuti timusuwe.
Nechikonzero cheiva Sisifa?
Nekuti ainakirwa achifarisa ari kurali achitretena life of our president, and aizoteta anaye kumatare manje. Anenge asina vanhu vese vanga achinavo vachiita zvavanenge vachifunga kuti inyaya dzekujoka. Nyaya dzematongero enyika dzinoda responsible leadership. No problem yeZANU, ndo quality leadership yatiri kuwana from ZANU. Vanhu vanenge vachifanira kuti vakaretire tichitungamira nyika, kwete kusera kushoropodza vanhu kana kuinsaita vanhu kana kuda kuuraya vanhu. Politics is about exchange of ideas. Zvinoda kuti ava nemazano ari nani kuti nyika iende mberi vapiwe nano yekuti vatungamire. Ndo zvinotarisirwa, kwete kusera kutuka vanhu nekushoropodza vanhu. Kana une maideas ako huya kumberi umapresente. But ZANU yakuritora violence nenyaya yekuti vari kushamisika nekubvundwa kuti CCC yatekeshera kumanyika yanguva yelo kwese kwese. Saka ndonyaya dzatiri kufambira, and tabva kumatare ikokoko tiri kutoudza vanhu vedu kuti macitizen ane obligation yekuti abatwe asare ndokumapurisa yatinoti citizen arrest.
Nechikonzero chei hazvizokonzere kunetsana here zvakare izvi vasiziva?
Tingaregi munhu achiita imbomupengo nenyaya dzematongero enyika achiita kujoka neupenyu, because life is sacrosanct. Hachisi chinhu chatinotarisira from vanhu vanenge vachitungamira. Let us differ with tolerance. Let us differ with dignity. Ndo zvatinotarisira.
Mutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva vari paRunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. vamwe vagari vekuzaka mudunhu remasvingo vari kutyira upenyu hwevana vavo avo vavaiwo kuperekedza kuzvikoro sezvo nzvimbo yavo yarura mapere ayo anonzi ari kuuraya zvipfuwo pamwe nekuruma vanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vagari vemunzvimbo dzakaita sekuchipinza kwanyakunhuhwa nekwabota vanoti vari kugara vakabatira hura maoko kubva zvakarumwa vamwe vagari vatatu vemhuri imwe chete sondo rapfuura vakakuvara zvakaipisisa. Vatatu ava vemubhuku rekwamapfumo kwaishebota vanoti varwativenga Maroi, varobert Maroi nemudzimai wavo amai Muchaneta Munodya vari kupora vari pachipatara chemasvingo General Hospital apo vakarumwa nemapere avaidzinga vachida kudya mombe dzavo mudanga. Studio 7 yashanyira varobert Maroi nemudzimai wavo muchipatara asi vatadza kutaura navo sezvo vanga vachirwadziwa. Mukoma wavamaroi vatimothy Maroi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wemunyina wavo akadimburwa maoko ose maviri nemapere.
Yes, vatatu vari muno mugeneral, vaviri vari muno mugeneral hospital kumasvingo, one baba wokuzvara vana vakasara ku St. Andrew hospital vakazodimburirwa muno mugeneral hospital. Asi condition tiri kuona zvine sanduko but hasati zvanyatsotijekera nokuti vachiri kungoramba vachirapiwa. Asi tine tarisiro yekuti vanoita zvakanaka.
Mumwe wevagari ava ambuya Yehudha Dzorovati izvi zvave kuita kuti vaperekedze vana kuchikoro nekunovatora zuva nezuva kuti vasarumwe nemapere.
Ini ndinogara kuzaka muraini rokwamatinde kana kuti kwamanhope kuchipanza kana kuti pacherechere mapere arura zvachose zvokuti narugare. Takaganhurana nachisibota pane Rwizi runonzi Mushavhuku anorura imomo achidya mombe achidya mbudzi nevanhu chaivo vava kutorumwa ende takutosvira upenyu hwavana nechikoro zvokuti vana vechikoro vava kutoperekedzwa kuchikoro munosiya mwana dzeni mugotevera munotora.
Mapere aya anonzi ari kuuraya zvipfuwo zvinenge zviri mumatanga usiku. Mumwe mugari wekwanyakunhuhwa vaEdward Njiko vanoti vamwe vana vakatombomira kuenda kuchikoro nekudaro hurumende pamwe nebazi rezvemhuka munyika vanofanira kugadzisa dambudziko iri.
Zvaka tisingati mapere arura zvisingatombobviri tina kutova upenyu hwedu hwatovapa njodzi zvisingatomboiti totyira ivhendi vana vedu vachibva kuzvikoro nekuti ari kuonekwa ivhendi masikati.
Dambudziko rekunetsana kwemhuka dzemusango nevanhu riri kuramba richikura munyika apo zvikara zvakaita seshumba zviri kuonekwa munzvimba dzinogara vanhu. Izvi zviri kushungurudza vagari vekumwe Nezi avo vari kuoneswa nhamo neshumba mbiri munzvimbo mavo dzinofungirwa kuti dzakabva kugona rezvo National Park. Vagari ava vakaita savaLand Mompindimbi veparutenga Growth Point vati bazi rezvemhuka nehurumende riri kutadza kubata shumba idzi dzava nesvondo nhatu munzvimbo mavo.
Isu sevagari vekuno Mwenezi kurutenga tava kugara tichitya takabatira ura maoko nekuda kwezvikara izvi zvava kurarama pamwe nesu.
Sangano reZimbabwe National Parks and Wildlife rinoti riri mubishi kuti ribate zvikara izvi kana kuzviuraya kuti zvisaurayi vanhu nezvipfuwo kuzaka nemwenezi. Mutauriri webazi iri vatinashe Farao vati
tichiripo hatiuzi kuti akawanda zvakadii kuti vanhu vachiri.
Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nemhuka reFauna and Flora Zimbabwe kana kuti Farflo Zim rinoti kunetsana kwemhuka nevanhu munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzenzara pamwe chete nekuparadzwa kwenzvimbo dzinochengetedzwa mhuka. Zimparks yakaudza Studio 7 kuti iri kubvisa mhuka dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 kubva kunzvimbo dzekuchamhembe kwenyika uko kune nzara yakakonzerwa nekushayikwa kwemvura yekunaya vachidziisa kumadokere kuti dzisanetse nekutsvaga chikafu zvinozoita kuti dzinetsane nevanhu. Dzimwe mhuka idzi dzinosanganisira shumba, nzou, makava pamwe nenyati. Zimparks inotiwo vanhu makumi mana vakaurayiwa nemhuka dzemusango mumwedzi mitanhatu yegore rino chete. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kuedza kumisa vanhu kuenda kune dzimwe nyika dziri kuMiddle East dzakaita seOman neKuwait uko vari kunyeperwa kuti kune mabasa ane mari zhinji asi vachizoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo, madzimai akawanda munyika anonzi achiri kuenda kunyika idzi. basi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaburitsa gwaro rekubatwa kwevanhu senhapwa kana kuti Trafficking in Persons Report mwedzi uno richiti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kumisa dambudziko iri zvinosanganisira kudzika mitemo inoranga vanoita izvi nekupa zvikwanisiro kune vanoda kurwisa dambudziko iri. Asi vachipindura, Gweta mubazi rezvemukati menyika, amai Priska Madzivirire, vakati hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kumisa dambudziko iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira.
Zvakatikoshera kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuva nemaprograms avanobudisa kunyanya-nyanya pamaredhiyo pazvivhiti-vhiti uye zvakare nepamaterevhizheni apa vachidzidzisa vana veZimbabwe kuti vasarambe vachitsotswa nyedze kuenda kunyika dzakaita sana Oman vachinzi kune mabasa asiko, nekuti kana vachike vasvika ikoko vari kunotorwa voshandiswa kuita mabasa echipambi, kunoita mabasa ekuvatiswa nevarume vasingina abhadha zvakare vachimbunyikidzirwe chero kodzero dzekurapwa chaidzo. Tinoona zvakare kuti hurumende yedu haisi kutora donzvo rekuti igone kunotora vana vese veZimbabwe vari kushungurudzwa nekutambudzwa vachiramiswa munhapwa vari munyika dzakaita sana Oman. Chikuru chiripo chava chekutoti chitsvambe chava pane mwana wese wemuno muZimbabwe, chizvarwa chese chemuno muZimbabwe, kuti tigone kunosimuka nezwi rimwe chete, titaure pamwe chete, tigone kunobatsira vanasikana nemadzimai vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo vari kunyika yeOman. Zvakakosha kuti tigogona kubatana tidzidzise nevese vari kufunga kuti kuenda kunze kwenyika kuchava payambutso nepundutso.
Zvirongwa zvipi zvamunofunga kuti hurumende ingaite kuti ikwanise kuti madzimai awanewo cheruviri vasawanikwe vachizotorwa mwoyo wekuti vaende kunzvimbo dzakadai seOman uko kunonzi vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo?
Tinokurudzira zire agriculture kuti tigone kunopawo madzimai mukana wekuti vagone kunozvirimira vachizviitira mabasa emaoko, kuti ivo vagogona kuraramisa mhuri dzavo vasingafunge zvekuti vaende kunze kwenyika ikoko kwavari kupedzisira vachinoitiswa mabasa asina ruramo. Zvakakosha zvakare kuti ministry yemadzimai igone zvakare kunouya nemaprogramu ekuti vagone kunobatsiridza madzimai nevanasikana kuti vagone kunowana chouviri nekuti vagone kunochengetedza mhuri dzavo. Zvese izvi zvakatikoshera kuti tigone kunochengetedza upenyu neutano hwemadzimai ezvizvarwa chemuno muZimbabwe.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead muzvare Linda Masarira vari parunhare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vaburitsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuteerera munguva yezhizha. Pane mimhanzi yavati vanenge vachiteerera, pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisira Burna Boy, Tems naFills. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzavanopiwa nevanhu pose pavanoburitsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa, vachiti mimhanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi havacharwari neCOVID-19 mushure mekunge vavhenekwa navana chiremba vavo nhasi. Asi vati havo vachaenderera mberi kwemazuva mashanu vachigara pavo voga. Biden vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechina svondo rapera. Gurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov nhasi vashora nyika dzekumavirira vari muEthiopia apo vapeta rwendo rwavo rwekushanyira nyika ina dzemuAfrica. Russia iri kutsvaga rutsigiro kubva kunyika dzemuAfrica zhinji dzacho dzakaramba kushoropodza nyika iyi nekuda kupamba Ukraine. Rwendo rwavo rwauya paAmerica yati ichabatsira Ethiopia nemari yechidimbu chebhiriyoni yemadhora kurwisa nzara munyika iyi. Valavrov varamba zviri kutaurwa nenyika dzekumawirira kuti nyika yavo iri kukonzera nzara pasi rose nekurambidza Ukraine kutengesa zvirimwa zvayo.
Pretoria ndine saluni yandakavhura inoti Golden Hour Saluni. Matinotengesa imo mabrazilian madouble drone nemaperuvian. Saka tinotenga vhudziroro togadzira mawiki. Tagadzira mawiki tine vasikana vanondibetsera. I think vanongwana kuita 5. Vamwe ndevanosona, vamwewo ndevanoruka, vamwewo ndevanozopisa pisa mawiki tichimagadzira. Then tozomaisa papeji yedu yeFacebook.
Saka mawiki iyo yamune mutengesa mari wiki imwe chete.
Zvinodipenda kuti wiki yacho yakaita sei. Tine lowest price yatinotengesa mawiki inoita 550.
Chii chakaita kuti musvike pakutora danho irori?
Takaona kuti vakadzi mazuva ano zvatinoda, tinofarira kugadzira musoro. Tinofarira kuchinja mahairstyle emusoro ende vanhu mazuva ano vakuda vhudzi original. Nekuti unogara naro makore unaro ende vanhu vazhinji vachafariri zvekurukwa musoro vakungofarira kupfeka mawigi. Saka ndozvatakasvika pachinanho chokuti ngatidini ngatigadzire mabrazilian iwawo ekuti unogara naye makore unayo unokwanisa kuti uibliche, unokwanisa kungoichinja, unokwanisa kuikela zvese zvaunoda kungosa kuita nayo nekustyla even malace front.
Zvinhu zvamaiita muri kuZimbabwe here kana kuti makazodzidzira mamwe muSouth Africa?
Ndakatanga ndichiita kuZimbabwe. But kuZimbabwe taingoita zvemungoruka ari mabraids nezvimwe izvi. Pandakazouya kunoku ndopandakatanga kuita zvese mabraids nemaweave. Saka brand rangu charakanakira futi ka because ndinohoda mawigi acho kuChina. Handimatengi munomu emunomu acho mamwe acho anenge asingaiti. Saka ndinotoorder kuChina then tomamirira obva azosvika ndopatinozomaprocessa tichimagadzira tomatenga ari mabandos kuChina then tichitozomagadzira obva aita mawigi.
Zviri kutambirwa sei nemacustomer yanyu? Uye macustomer yanyu vanhu vekuZimbabwe chete here kana kuti maari macustomer vakangosiyana siyana muSouth Africa imomo?
Ndakutengesa kweso macustomer vari kufara zvisingaiti because vamwe vacho vanoprefera kuya kusaluni kana panika vachinji vanogara muPretoria kana kuti muGauteng. Then ndine maclients akawanda amwe acho ndeyekunana Eastern Cape, Cape Town. Kwakangosiyana sematima naese nyika muno muSouth Africa tinosupply.
Tinoona kuti basa ramuri kuita muSouth Africa iri nderimwe remabasa ari kunyunyutwa nawo nezvizvarwa zveSouth Africa zvichiti vekuZimbabwe vari kutitorera mabasa. Vari kuzvitambirawo sei izvi?
Zvandingangotaura maererano nekuti vari kuzvitambira sei handingazivi hangu because kazhinji kacho vanhu vemunomu zvemusoro kazhinji kacho havasipariri kuzviita. Kazhinji kacho vanotoprefera kutenga maweeks aya kune vanhu vekunze. Ndisingazivi hangu kuti why but vanoprefera kutenga maweeks aya kune vanhu vekunze.
Totarisawo zvamuri kuitawo zvimwe zvekubatsirawo madzimai. Mune vamuri kubatsirawo here kungava kudzidziswawo vasiri vashandi venyu kuvadzidzisawo mabasa iwayo?
Tine vanhu vakawanda vamwe vatinodzidzisa.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Zvandingakurudzira hangu kune vanhu vakateerera vakanditeerera mabasa emaoko. Ndinokurudzira kuti vatiite mabasa emaoko. Zvakafanana chero ini ndikanzi ndazobuda muno muSouth Africa ndaenda kuZimbabwe kana kuti ndaenda kumwe kune imwewo nyika, basa rangu riri maoko. Zvandichangobva nazvo ndinongoenda nazvo chero kana kune imwe nyika ndongosvika ndichingovhura kuti saluni. Saka at least ukaanatsogonawo chimwe chinhu chemaoko chero kwauchaenda uchangoenda uchingoita izvozvo.
Vanga vari amai Tavita Dliwayo Chikerema, vanove muridzi wechitoro chinoruka misoro pamwe nekutengesa zvinodiwa mukugadzirwa kwemisoro cheGolden Hour Saloon chiri mukati meguta rePretoria muSouth Africa. Taita navo muhurukuro yatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheDiaspora Forum na8pm, apo tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika nezvekuratidzira kwevashandi vehurumende uye inyaya yekukurudzirwa yekuwandudzwa kwemitemo yekuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vashandi vehurumende vakawanda vanoenda kumabasa kunyange vanga vati vari kurangwa mabasa nhasi namangwana vachinyunyuta nemari yemihoro yavari kutambira. mapere orura kumashingo achiruma vanhu nekuuraya zvipfuwo nguva ino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 27 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labo dokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenyi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kuloku
izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lanxanje inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zizihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa lilunga leZANU-PF u-Upton Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zihambile emsebenzini namuhla lanxanje inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwa iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashingo lakwezinye indawo kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempila kahle abagoqela abongi labo dokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenyi kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. I-Studio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli eNasty Library eZimra emthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary leEvelyn Secondary lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAthuz umnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima namhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba inengi lababalisi likuzeki. Kodwa bonke abachayisileyo izolo abakuzeki abakabuyele emsebenzini. Bese sibuyele emuva bona abade besezikolweni kusukela 10 days zabanye bekuzeke sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika, njalo bathi kumele baphiwe i-US$540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda abasoze babuyele emsebenzini ngetem ezayo.
Na idecision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikole ngoSeptember sivulwe, ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nxa engelamali uzayithatha ngaphi imali.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Thofa uthi lanxa nje abaningi behambile emsebenzini, izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile, kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lomsindo. Isinqumo somthetho u-section 58 lo-59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu lelungelo lokutshengisela, kodwa kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lomsindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle, njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi, sibone uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu, amatitsha lamaphoyisa banika imali encane. So siyazwisisa ukuthi iservice zakuma, but ivele yiphi iservice yakhona. Ngabhadala abantu abasebenzayo kuhle uhulumende, yikho lapho sikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ukufakazile ukuthi abaningi bahambile emsebenzini, nanku uthi abantwabakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sibe lesimanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwana bethu bafunde, njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi bayenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshanya ukuthi abantwana baqale bebhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekela abantwana bethu babhala imihloliso, ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo, ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo azingeke zivulwe, bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi izikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima ngalolu daba, kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili, ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Yimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa athi asephenya udaba lwelunga lezanu PF umnumzana Abiton Mashanyika oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini yesezandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena etshotshozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Siqoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnomzana Gift Osterlosi siziva.
Sibhaleleke eZimbabwe Republic Police ku-Commissioner General sebenzisa ama-lawyer ethu ke uBeatrice Mthethwa ngendaba yokuthrethenwa kwempilo kamongameli wethu advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esithatha kancane yinto enkulu kithi ikakhulu sikhangelela ukhetho luka-2023. Ngenxa kubana iZANU-PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu, ilizwe leli ngelethu sonke, whether ngu-TCCC, yiZANU, yiZaphu, ngumthwakazi, singabantu beZimbabwe. Akula muntu olelungelo lokuthrethena ukuthi abulale umuntu ngendaba zombangazwe. Yikho sisiya ke emapholiseni njalo sisiya emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebojwa ngendaba zokuthi ba-insite i-public violence. Lo ngumuntu o-insite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe. Okuyinto esingayikhangelanga ngoba yipolitics ezi-archaic, yipolitics zasendulo. Kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu beZimbabwe, irregardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngapi, ngoba iludubo leZANU-PF olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani layo siyabazi yikwenza kwabo. Yikho ke sikhambe emapoliseni njalo siza escalate indaba ukubana ye Southern African Development Committee la ku-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani. Njalo sisuka lapho siye emapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe. Ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigilamkhuba. So yinto esingayikhangelelanga, yinto esadila layo thina njenge-government ebuyayo, ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengalamalungelo akwanileyo elizweni lethu.
Umnumzana Gift Osterlosi siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-TCCC. Uzulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcikeza esesigcwele ndawana yonke kuleli dolobho, kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcikeza. Umasipala yena uthi uduho yikuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emigodweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo, njalo iphunga eselilapho selitshaqisa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakobulawayo kuphonga ukuba lezibi nje yonke indawo, sifisa ubana ngabe ikhansili yawukhangela khonokho. Nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo, kodwa bakhuluma nge-service delivery, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadala izimali, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex, bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizaindekswa zihambela le bank rate of the day. Kodwa bekhohlwa ukuthi khona idolobho lingcolile. Ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo ukuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esigcwele idolobho lonke yindaba esikhathazayo kakhulu. Ungananzelela ingcekeza eningi ekhona kathesi isindaweni lapho kumele ithwale khona. So kutho ukuthi idolobho lakobulawayo kumele ukuthi lidose amasokisi lithwale ingcekeza. Ngiyangabona even emalokishini abantu bayakhala ukuthi iziba zithophandla zisathwala. Ngibone kulo mbiko futhi ovele esithi khansile ukuthi kulewo izigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi, kodwa akube nemizamo eminye alternative mechanism angenza ukuthi izingcekeza leyithwalwe, ngoba nxa amaroli athwalayo efike kutho ukuthi sizalinda aze alunge na. Akulamzamo ethize yini engenziwa in the interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanze.
Inkosikazi Wendy Mlotshwa, ophila ngokuthengisa emkambo, uthi idolobho lakobulawayo alisahlanzekanga. okunye sikubonayo ukuthi izibi lezi ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into. Impukane sezilapho lomnuko wangikhona usayenza. Okuphinda futhi kusethusa ukuthi umpukane lezo zibuya futhi zizohlala entweni zethu esizithengisayo, especially ama-vegetable. Nxa sokunjalo ayisithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa. Abangeli abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseke emntwanyeni. Ingozi esiyibonayo lapha ukuthi i-city council ingayekela ukukunanzelela, izagijimisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa. Abantu sebegula lokuthi izibi lezo zibuthwe. Ngakho kunye siyakunanzelela kulama expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphise abantu labana abagulayo, ngoba kuyini izibi zonteza abangazithathiyo ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule, okuyikho kusethusa bathengisi lapha emgwaqweni.
Imizamo yokuxhumana lekhansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda ongumqondisi wezempilakahle ekhansilini. Kodwa ikhansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza yehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi. Umsekeli kamqondisi wezemvelo i-Environmental Health kukhansili umnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakoBulawayo kumele libe lezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi, kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Bilitane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo eLupane esiqintini eLupanda esiqintini seLupane lapho ezidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebiyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika uEzra Chiswa Sibanda.
Sibantu bekuyibunyonyo ziphuma ngobuningi bazo ezakhamizela uPanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana besikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolu luqoqwe ngabayisithupha abahlala phetsheya. AmaSamaria alungilela abalisa uOnele Gumbo Mkhombo Primary School, uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School, uFrancis Gomazara welihlo Primary School, uLungile Gumbo eMasungamala Primary School, uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula wesiPopoma onguye isikhulumi ochaza ngokwenza abacabanga ukusiza izikolo zabo.
Uhlelo lolu luhle kakhulu bakithi, siyabonga kakhulu labo abaphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo, iyenza abantwana labo bethole entertainment, leza khamizi konke lobuganga, ubuganga bungehla esigabeni. Siyazi ukuthi sports siyanceda kakhulu empilweni zabantwana, siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
Unkosazana Seneliso Sibanda ngumbalisi elihlo Primary School njalo bengumqondisi umncintiswano yenguqule uqaga le enziwe ngempela sonto.
Nje sihlangele iLupanda cluster which is 6 schools okuhlanganisa elihlo eMasungamala Phuma kanye Sipopoma Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students awe Lupanda cluster but decide to give back to the community through sports.
Isikhulume besiqakathekile kulumkhosi bekungu-inspector wezikolo zonke Lupane ngomnumzana T. Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le esiyeyisayo iyenza umuntu aphile. Sayesizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulumkhosi ngumnumzana Sam Mathe ukhansilo wakulindawo.
Wena ngiyababonga abadoda la. Ngintima ingayiqhubeke senze nje vusa indawo yabo, hayi so abantu abantwana abasakwazi ukuthi ngenza njani kuyahlangana, ngoba ukuhlanganisa abantwana yabo kungadala ukuthi bephinde beyihlangana lesekendari besazana nje.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East umele walindawo edalela ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda, njengabantwana abakhulela uLupanda bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho, okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zonezabaphumakizo ukuthi kube le midlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amathalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqaga lamantombazana kunqobe isikolo semathathole esisathanyela inkezo zonke. Unkosazana Pheshi Mhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba, shows great improvement. Last year sasingani isiluzi, but this year siwinile. It shows ukuthi we worked very hard, both teams, netball and soccer, sasesiwina. Next year futhi lapho siyayithatha. Bele bekungayenzi ukuthi ingenile lapha ekhaya wonke amatrophy abesephuma. Besifuna wonke sale khona sithabile sibili.
Bekubuhle okwamagama njalo inzalo yalindawo ithi yaphambili izithuthukisela isigaba sayo ikakhulu ezikolo zona ezithwele nzima ngokusilela kwababalizi lokuswela imfanelo zokusebenzisa. Ngimela iStudio 7 etshaya amathole elupane elupane igama lami Ezra Thisa Sibanda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Feels, LoBNXN. Obama uveze lokhu ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli baseAfrika abale ngoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edalele parlamente engwebandla le Triple C uthi noma belubongela uhlelo olwama electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni achiyeneyo eZimbabwe kanye lase South Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangwe xoxa lo gainer kumete saiti owe Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olwama passport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kuyinto kwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu sibale access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogeleyo ngewange West ziyathokoza ukuthi sokule ofisi ewange. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama ma passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabagogelo ukuthi indaba yama-passport yi-birthright yomuntu wonke. Umuntu wonke kumele abe le-access yokuthola le-passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ili-passport.
Lithini ngentengo eyama-passport?
Ama-passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo ukuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyahle athole ili-passport njengokuthi li-birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani, ili-passport kungabi kwalo lwalabo abanothile humbe for the elite only. So izisasalwane zalezi zikokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuse duze, but it's still unaffordable to many abantu kabaka iyenelisi ngemali ezifunakalayo ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kuyenziwe i-electronic the system kuyinto enhle, ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange lo Gaina Gumede site owe Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Mnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Egolini ngifike lapha ngo-2011. Ya, asho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu. Umfowethu ebesenesikhathinyana ekhona lapha nje eGoli la ethi hayi ngizozama nami, mhlawumbe kungaba ngcono. Ngafika kuye, ngafika ngahlala naye, kodwa njengomuntu wayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana, kwangathi kuba nzimanyana. Wase ngicelela komunye umfowethu nawesihlobo sakithi khona ngahle ukuthi ibe ngifihle ikhanda kuye. Ah, sahlala empilo yaba nzima. Wathola ukuthi umsebenzi anguwutholi. Hey, yagcina indoda la isicomplaina lapho ukuthi hey, nike ngigcine ungayenzi lutho, so kuba nzimanyana. Ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engakho. Ah, and then la from lapho aqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayihlobo, mara isihlobo lezingathi zikudenyana nje kanjalo. Nike ngizamazama, ngithola tholo ngamaphilisi job okungatheni. Umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013. U-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile ehlobeni zami, sengisiyahlala nje labafana bakithi abasendaweni njalabo, sebengigcina nje kodwa bethi hayi ukudla nawe uzozibonela.
Yes, yakwazi ukuthi sibili wadubeka okunywa okumangalisayo. Wagcina ke usuthola njani umsebenzi?
Ngisho ukuthi labo abafana bona laba ababengabasendaweni yakithi kuvillage yakithi, kwaba lomunye nje ongizwelayo la ebona ukuthi indoda lethu elenzima, ngoba ngangiswela le nto yokudla mpela. Ah, indoda lana yabuya ekuseni nje yathi khonana, awu ndoda nyokulele niwasebenzi. Umlungu wami yazi ukuthi ngibuye lomunye umuntu nje ozobuye ezohlala nami, sibheke indlu yakhe ngoba indlu le uyithengile manje. Abantu babehlala lapho bebeyayijikile, bakhithiwe lapha endlini. So uthe ngibuye lomunye sibe babili. So ngemali ukuthi kuzohola kwemalini, uzofika ukhulume la uzikhulumele. Hayi, okay, ngivele njengendoda ngasebenzisikine lo mlungu yena lo wayengiye ngiqhashile enikeze 100 rand enomngani wakhe. So lelo langa umngani wakhe futhi wafika naye khona lapho, afike wasikhulumisa nje khona lapho, wasibona ukuthi hayi siyasebenza. Esibuzabuza nje imibuzo nyana khona lapho, amagama nje asimtshela nje kahle, hayi foleni deep futhi lo mlungu ebuye. Futhi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu efika nje asi-check-a and right madoda and right. Ah, okay, efike ngelinye langa uma efika lapho uyafika uthola sengingaphandle mina lo mlungu sesixabene lo nguye bengiqhashile enikeze 100 rand. Sicabana nje sibanga imali ofanele nginikeze, lo ofanele nginikeze 700 ngoba ngaku from Monday to Sunday wasenginikeza imali, wanginikeza 400 rand. Ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho navela wangixosha. Lo ma efika ungithola ngaphandle, ngithole isikhwama sami.
So kazohamba njani khonapho-ke? Sizokuthiwa wagcina usiba ngulo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho, akusiyele ngamaphutshana ngakhonokho.
Alright, and then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi uniyawufuna, ngithi umsebenzi ngiyawufuna. Ethi nginenye indlu mina, so umngani wakhe lo, nginenye indlu enginayo, so ngifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami. Shuthi umlungu lo vele benebhizinisi lezindlu. Okay, ngingamjabule khona lapho umlungu, ngihambe nami mpele endlina ke, sikethi hayi indlu yami yona le. Ah, okay, umlungu siqhubeke. And mayithi yafika following days ongikhangela bathi ukuthi ngibhizi mpela ejarasini sokuhle kakhulu. Ha, wajabula umlungu impela, washutha izithombe, wasendela unkosikazi wakhe ukuthi hey, lo muntu ebengimshiye lapho yabona ukuthi sokukuhle njani ejaradini, ibheka laphandle nje ku-pavement la kuklini njani, akulamaphepha onke la belahlwa ngabantu lamabhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala befika belahla amabhodlela nje phambili. Ngikline yonke into ngaklini. Umlungu wajabula kakhulu, wasesithi ngizobuya ngizokulanda ngelinye ilanga ngiyongiklinela kwami la engihlala khona. Oh, okay, hayi ngempela umlungu abuye kwi-weekend abuye ngithathe ahambe nami, ufike hayi ngitshele umfinyele nje lapha phambili efranti la ngemuva ngale uhambe uyoklina khona, angibonise avalele izinto zakhe nje ngendlela yo. Okay, angikline. Akube kuhle kakhulu, umlungu ajabula anginikeza imali.
Akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini?
Ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo shuthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe ngibe duze naye. But ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-4-wheel okhatha utshani kanje namathuluzi aphelele kumila bo-extension kanjalo. So ngicela ungenzele lapho ephambili. Ungathola ukuthi umshini wala ngikwazi ukuthi u-operate kanjani. Wabuya wazongiboniswa, wayehlisa, wangibonisa, hayi so ma ufuna utshani buyehleke ubamba lapha nala, ayinashisha lami ngafunda kona lokho wasengicelela ke kuma next door ukuthi hayi mali ufuna umuntu ongalisiza ngekini noma ngokulikhathela utshani nami ama next door la aqala ukungibiza until isarathi sonke sinemetheka singijwayela.
Umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi lekhombulelo uyalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi untungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.